Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Diaspora Forum, where we discuss issues affecting Zimbabweans in the diaspora. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, D.C. this Wednesday, January 18, 2023. I'm your host, Jonga Kandemiri. Tonight we are talking about what is happening in South Africa, where Operation Dudula members are threatening to camp outside schools across Gauteng province to prevent undocumented foreign children and teachers from attending school. Last week, the group evicted at least 22 blind Zimbabwean nationals and their families, together with hordes of other foreign nationals from a building in Johannesburg, forcing them to scavenge for food, clothing, and other basics while their children missed school. Patriotic Alliance Party President Gayton McKenzie took to Facebook to call for the children of foreign nationals to be refused entry to South African schools, saying if the Department of Education fails to do that, they will do it themselves. However, the Department of Education insists that no children should be expelled from schools under any circumstances, even if their Zimbabwe exemption permits or those of their parents are terminated come June 30. Most schools opened last week in South Africa, but parents have questioned how their primary and high school children will remain alone in South Africa if the parents are ordered to leave the country. Those in grade 12 also face a precarious situation as they could find themselves heading to Zimbabwe 6 months before their final matric exams. Hongu, vadiwa watereri, tinokugamuchira nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya yechikwata cheOperation Dudula cheSouth Africa. Pamwe nebato rePatriotic Alliance, avo vari kuti vacharambidza vana vekune dzimwe nyika vari muSouth Africa kupinda muzvikoro. Takaona svondo rapera chikwata cheOperation Dudula chichinzi chakatogarira kune zvimwe zvikoro chichivharira kuti vana nevarairidzi vanenge vasina magwaro ekuvabvumidza kugara munyika iyi vange vasingapinde imomo muzvikoro, zvichireva kuti vana vanga vasingakwanisi kunge vachipinda muzvikoro musi wavhurwa zvikoro. Uye chikwata ichi chakatoimbisa kuti chichagarira muzvikoro zvose zviri mudunhu reGauteng chichirambidza vana nevarairidzi vasina magwaro kupinda muzvikoro. Iro svondo rapera, takaona zvakare chikwata ichochi chichidzinga zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinosanganisira zvekuZimbabwe zvisingaoni zvaigara pane chimwe chivakwa muJohannesburg, izvo zvakakanganisa vana dzidzo yavo uye kushayisa vabereki vavo chikafu nezvekupfeka nepekugara pakanaka. Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa rePatriotic Alliance vaGayton McKenzie vakanyorawo padande mutande reFacebook vachikurudzira kuti vana vane vabereki vekunze kweSouth Africa varambidzwe kunge vachipinda muzvikoro. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo bazi redzidzo munyika iyi rakazivisa kuti hapana mwana anodzingwa chikoro kunyange hazvo magwaro ake kana ivabereki vake eZimbabwe exemption permit akaguma kushanda mukupera kwachikumi wegore rino. VaTerence Kala, vanove mutevedzeri wemukuru mubazi redzidzo, vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti nyangwe zvodii hapana mwana anofanirwa kunge achirambidzwa kuwana dzidzo. Totarisa kuti nhasi tinaani vadare vedu kuti tinge tichikurukura nezvenyaya iyi. To help us discuss this issue, we now have Mufundisi Richard Moyo, who is a Zimbabwean community leader based in South Africa. Mufundisi Moyo, togamuchira kuchirongwa chedu.
Ndinotenda kuva nini muzvara nhasi. Baba vakandimiri ndokwasai nebasa guru nechirongwa nevatere veStudio 7 chigore dzvara 2023. Happy New Year. Vana veZimbabwe vamuri mose the whole world.
Tinotenda zvikuru Mufundisi Moyo. Mufundisi Moyo, mungatidza kuti zvinhu zvakamira sei muSouth Africa kunyaya dzechikoro, nekuti tinoona kuti svondo rapera chikwata che Operation Dudula chaka zivisa kuti chiri kutora matanho ekurambidza vana pamwe nevarairidzi vasiri zvizvarwa zvemusouth africa kunge vachipinda muzvikoro chakavimbisa kuti chichange chichivhara zvikoro kana kugarira pamikova yezvikoro mudunhu rese reGauteng zvichiona kuti vana nevarairidzi vasiri vemunyika iyi vasina magwaro anovabvumidza kugara munyika iyi havapindi muzvikoro izvo kana muzvivakwa zvakamira sei
Regai nditaure sezvo tiri muno muGauteng kuPretoria nauye bato resango reOperation Dudula nepati yepatiri kuti frand inotungamirwa nababa Makenzi Operation Dudula mungori musangano rwekungoita noizi ruzha nori poga poga vanhu vanogara vachivhiringa vana vezimbabwe vachivhiringa vanhu vose vanhu ava havana kunyenya zvakuwanda vanhu vashoma asi vanoita madiro vanokwira vachidzika chiri chinhu chakaipa zvikuru kana vanhu vachidzidza tikatarisa zvikoro zvizhinji zvevana vezvana vezimbabwe nevamwe maforeigners vanoisa vana vavo maprivate vanonga vachitobhadhara mari saka Operation Dudula ipart iyai musangano uya uya unoda wakafana nemusangano wematourist akafana ana ICC saka kuita kwavo chiitiko chinotambudza uye futi chinorwadza kana tichizvitarisa sevafundisi chinorwadziwa zvikuru nekuti kufamba kwevanhu pasi penyika dzose hazvina kutanga tisu vana vezimbabwe tikatarisa majenereshen nemajenereshen mushoko rajehovha mwari vanhu vanokodzerwa kana vachinge vatambudzika vaende kune dzimwe nyika chere iye jesu kristu mwanakomana wamwari wakauya muno muafrica kuijipiti vaisraeri vakabvawo kukenani vakauya futi kuno kuijipiti iri nhaye kuti vatsvage kurarama saka tichiona musangano yakafanana Operation Dudula nana Makenzi vane nzara yeutungamiriri vachitaura zvakafana nezvizvi zvino zvinotitambudza asi tinoziva kuti zvinhu zvinowanika pasi penyika tiri mushoko ramwari tinoverenga vari kuvatungamiri vakanga vachidaro vaidzinirira vaiuraya vakanga vafanana namambo Herudhi vakafanana namambo Faro
Asi tinoona kuti bazi redzidzo muSouth Africa riri kuvimbisa vabereki nevadzidzi kuti aiwa mutemo haurambidzi mwana kunge achirambidzwa kupinda muchikoro unoti chero mwana kunyange asina mapepa anofanira kunge achiwana dzidzo zvii zviri kuitwawo nehurumende kusimbisa mutemo iwoyo muzvikoro
sekutaura kwamuri kuita zvatinozva kuti yalo inotaura kudero kuti munhu wese senyika ine South Africa inoti munhu wese ane kodzero yekudzidza anokodzera kuita zvaanoda mukati menyika yandoita chinzi Republic of South Africa vari kuzama kutaura kuzama kuvaonesa asi nenyaya yekuti vanhu ava vanhu vaya vaya vasingateereri mitemo vasingateereri kuti vanongoita zvose zvavanoda tichibvozwa nomunyika ine South Africa vanhu vaya vaya vane freedom yakanyanyisa zvokuti vanogona kupisa chirei zvivakwa zvakakosha vanogona kupinda papinda pazvo vakaona pagore riya riya vakapwanya kuraya KwaZulu-Natal neGauteng vachiluta saka vanhu vemunomo vanhu vasina brain
handizive kuti mungada kuti mumbotsanangura here zvataa tichikurukura izvi nerurimi rwezulu kana ndevele mufundisi mwoyo
ya ngiyathokoza khulu ya nami kuti ngikhulume into ngiyikhulumayo mangikhuluma ngendaba ye-Operation Dudula nepati yepati yofanzile yayidoswa phambili ngubaba uMakenzi ihlanganiso ye-Operation Dudula inova ihlangano ifana nehlangano yama-tourist ihlangano leya or yama-ICC yokuti vathandawo kubukwa vathanda kuyenza izinto ngendlela vafuna ngayo mara into leyo vayenzayo into endikhulu kwamambala even masiyibheka njengabafundisi sizawusongikhulu ngendlela yokuthi hayi ukuhamba kwabaphalali akuzange kuxome ngadi wonke umuntu amazwe wonke phasini mazombe ana maforeina even emandulo even masafunda ibhayibheli even ujesu kristu ngokwakhe even avo mosi vasuka ngale vakuya eijipita ngesikhathi sendlala vazalelwa lana vaphilela lana mara vagcina vasogolisa so indaba yaphasini ayisi indaba yokuthi lovelaphi lovelaphi even masivona mudosi phambili wepati ubaba Makenzi uhlala ngale enorthern cape into ayikhulumayo samvona umudosi phambili wafana nobaba uHemini Mashaba ngesikhathi sakhe ngesikhathi sakhe lo baba umuntu loya ufuna kubukwa unendlala yamandla yokuthi mhlambi manga yenza lokhu mhlambi ngizothatha ama percent amancane. So into efanele ayisinto sijabulelayo, sazi ukuthi ilizwe leli leSouth Africa linikeza awongo egunya ukuthi wonke umuntu fonte athole ifundo. Mara masikhuluma masitshenja, sazi ukuthi abantu belizwe leli ngaba bantu laba bangakhona ukulawuleka, vele i-freedom ikhona, ma abantu balana abakhona ukulawuleka. Uyawabona bakungena ezikolo bachisa ibhedlela even izakhiwo kuphina kuphi babhidlisa nentolo bathathela abantu izinto. So into efanele ayisinto sijabulelayo, sonke abantu sihlale ngokuzwana ngenxa yokuthi uhamba kwethu njengabantu waseZimbabwe or njengomuntu wonke ophasini ayikuthi kuthoma thina. Even iBhayibheli liyatsho kuthi ma umuntu asongola anendlala uyafana nenyoni iyasuka lapha aya ngale ayofuna ukudla. So the first bona izenziwa lana kwilizwe leli, even nomuntu osiphambili kwelizwe leli uyazama kubatshela indiyeko ishokuthi niyenze so naso naso, mara abantu balana ngokwabo abalaleli. Even masinde ihlangane i-Operate Dudula abantu bayisiwa basa abantu baningi kangako, mara inoba gurupu encancane abafiki naku 2%. Mara kaliningi ma bakhuluma yinto ungathi iyaduma umhlabeni wonke jikelele. Ngiyathokoza.
Siyabonga baba. Thank you so much. That's Mufundisi Richard Moyo, who is a community leader in South Africa. He's from Zimbabwe, and he was explaining what the group Operation Dudula is doing, and he equates it to a lawless group, just like the ISIS groups that are putting the laws into their own hands and doing whatever they like. But the question is, why is the government of South Africa not taking action against Operation Dudula? I think that remains to be answered by the authorities, because if they know that this is a lawless group and is doing this illegally, then the law should take its course. Ndodzoka kwamuri Mufundisi Moyo. Tirikuona kuti magwaro ari kupera kushanda muna June, kupera kwa June. Zvichireva kuti kana pasina chashanduka, vabereki vevana vari muzvikoro ivava vanenge vakufanira kunge vachidzokera kumusha. Asi hurumende iri kuti hapana mwana anofanira kunge achishaiswa chikoro nekuti haana magwaro. Zvichireva kuti mwana anogona kusara achidzidza. Munotii nedanho iroro?
Ya baba wakandimiri, nawe yakafanana iyoyo aimake sense. Tada kuti ndicho kuti vana veZimbabwe vose vakaterera pasini rose pachirongwa chino Studio 7. Hongu magwaro ari kupera muna June, asada kuti vaudze ngatisapera tariro, ngatirambe chinamata, nekuti patasvika apa tafanana nenguva yaMoses akalida vana veIsraeri vasvika pagungwa kuti vavambuke, nekuti vakautanga kupopota zvoti asi Mwari vanoziva. Nawo ipo ndeyekuti hazvigoneki kuti vabereki vaende kumusha vasiye vana munomu. Zvakafanana nenhau dzatinogachiona paungano kana parufu paipa, kuti munhu anoti vana zvavasara vavanhera ndichavasapota ndizovade, asi kana zvinge zvapfuura pavano vatsengeti. Saka nhaya iripo ndeyekuti hazvikwanisiki kuti vabereki vaende kumusha, nekuti magaranti avana veZimbabwe munomu, vana vakawanda vanogara mumalofemu akasiyana siyana, vanenge vachida transport ina chikoro kuva every week, vada futi rendi, vada futi zvechikafu, vada zvose izvozvo uyefunde kubhadharwa henyu. Saka ndiani anogona kuzovaitira zvakafanira? Saka kuita tigovernment kwava kufunga nako akubatsiri chinhu, hakuna musoro, hakuna futi sense. Asi zvinoratidza kuti kutaura kwavo vachiti vana ivapato vadzidzi, zvinoratidza kuti pane humwe urongo wangagona kuita kauti pachagona kuwedzerwa, nekuti ndo pane tarisirweni ifu ndo patiri kunyengeterera. Kudai Mwari vokudenga vakanzora vanhu vavo sekunzwira kavakaitawo vana vaIsraeri, sekunzwira kavakaita vaSamaria pavaitambudzwa nevaMidian, sekunzwira kavakaita panguva yemuprofita Erisha vanhu vasina chekudya vashungurudzika panguva yasi Jehovha vakauya nezano vachitaura naye kuti ufu wakatsetseka uchatengeswa nechiRwanda, kunyange vanhu vakazviramba. Asi Mwari wokudenga
akaita
kuvarume vakanga vane maperembudzi sango.
Ndinotenda Mufundisi, rambai muri parunhare. Titore muteereri wedu wekutanga, tina mukoma Love Momoyo. Mukoma Love Momoyo, makadi. Muri kupi mukoma Moyo?
Ndiri ku Pretoria kuMamelodi.
Pretoria Mamelodi.
Yes.
Nyaya yatiri kukurukura mainzwa iyi, tinotenda tichikukorokotedzai kuti ndimaitawo zvakare muteereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa. Tipeiwo tinzwe pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Panhau yezvenhau dzemapemiti izi, Eh, now the maternity disease, which is in the Zamzoro, is the terminal of South Africa, Mono. No good is the Zunkata Rajo Musipata, Yamajama Chukupon, which is Sapinda, which is Namate Paiwao. Wakumana be operation to Tula, Wargo, we are watching the Vachita is Wargita. Especially about Maya and Pavi, Wargo, the Musipata, Lagusha, my Paiwao. So what I think is going to come now, you know, which is a little bit.
Asi tikona bazire dzidzo South Africa Department of Education iri kuvimbisa kuti hakuna mwana anozotariswa kuenda kuchikoro nekuti haana mapepa. Zvichireva kuti kana vabereki mapepa yenyu akapera kushanda munogona kusiya vana vachienda havo kuchikoro kusvika vapedza. Munoti one danho iroro?
Ndinoona kunge zvisingafambira nekuti isusu munge tisingachagoni kusenza kana muSouth Africa. Zvinorati vana vedu havangagoni kusara muno vachiinda kuchikoro isu tisiri muno. Zvinorati nhau dzavo dzavari kutaura dzisi kufambirana nokuti vana havangasari isi zvinhu zvisingatibure nokuti hatisina mapepa. Zvinorati kudzinga isu kudzinga naivo vana vechikoro.
Uyakuluma baba, munotaura here? Munokuluma futi here?
Ndinotaura zvino kuluma.
Kuluma baba. Pindurai tinzwe mvunzo iwe watambvunza nyaya takurukurai.
Okay, nyiti. Isho kuti mava ngatsotsa china avazai la South Africa. Nekwinzo kuti navantwana vetu vazovatsotsa navantwana vetu ngova anenge sishiya vantwana vetu la South Africa. Fanele tikambe nama vatsotsa lavo. Isho kuti ukutsotsa china avazali vatsotsa navantwana vetu.
Yes, then Mr. Moyo, I wanted to know whether you are free to remain on our show.
What?
Makasununga ere kuramba iri muri pachirongwa izvo kana makasununga tinogona kunge tichichovha rinemi tikurukura.
All right.
Okay. Saka bata zvenyu. Thank you gentlemen for joining us tonight. We really appreciate your input. Let's take a short break. Please don't go away. And Mufundisi Moyo, please also haikona kuenda, don't go away. Nekuti tinoda kutinge tichiramba tichikurukura nyaya iyoyi pamwe chete namukoma Love More Moyo vari muPretoria. Nekuti tiri kuona kuti nhasi Pretoria yakabaka. Mufundisi Moyo ndeve muPretoria, va Love More Moyo ndeve muPretoria. So please don't go away. And you listeners and viewers, remember that we are talking about what is happening in South Africa. Please don't go away.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those just joining us, this is Live Talk Diaspora Forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Today, we are talking about threats by Operation Dudula and Patriotic Alliance Party of South Africa to stop children of foreign nationals from attending classes. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now it's time to go back to our guest. We have Mfundisi Richard Moyo, who is a community leader and also a caller, Mr. Lovemore Moyo. Oh, now I have just realized that it's a Moyo affair, Mr. Lovemore Moyo and Mfundisi Moyo. I thought I'm going to get up Mfundisi Moyo. Mfundisi Moyo. Mfundisi Moyo.
Baba Magadi.
Yes.
Baba Murise, Nanda Kuto.
Chakanzwa hurumende yeZimbabwe kuburikidza nemuzinda weZimbabwe kuSouth Africa vachivimbisa kuti vakagadzirira kuti vange vachibatsira vana veZimbabwe vanoda kudzokera kumusha uye muzinda wanga uchitanga kuita urongwa hwekuti vaparure chirongwa chekuona kuti ndevanani vangada rubatsiro vanoda rubatsiro vanenge vachida rubatsiro rwemutoo upi zvinhu zvamungataura pamusoro pazvo.
Are going to chiti sometimes our government is vanofunga sevana. Kutara kwavo akubatsiri chino, havana chinhu chavangabatsira vana veZimbabwe chaudaro. Nekuti katarisa kumusha kwacho, kune vanotoda rubatsiro vakawandisa vari muZimbabwe yose, vanoda rubatsiro vanoda heupi. Kungotaura uku vakafana nemunhu zvezvanamboriva zviyazvo zvakafana kuti munhu anoti kana afirwa anosimuka pachacho ndaanichachengeta vana vose ndizovabatsirira zvazvechikoro zvizvi kuda kuti abude pamatv nokuonekwa asi vanotora 2 days 3 days zvapera. Nyika yeZimbabwe haigoni kubatsira vanhu pachayo nokuti haina kana maresources, haina kana chinhu. Rangarai panguva dzemacovid-19 vana veZimbabwe vaitambura kuti dzimwe dziri nyika dzekunze vakavatadza kuvabatsira vozobatsira vari kumusouth ivo South Africa mazimbabwenzi ose ari muSouth Africa achitobatsira iyo government. Government yedu inongotaura inyika isingazarirwa murumuni rwizi ndi kana vachidaro kuti ava vanhu vese tinovagamuchira tivatovapa zvokuti nechokuti nechokuti chii chavanopa vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe ndokuti musavimba nengano dzechemberi dzakadai nokuti kana makavimba nadzo mukafara kunyika kwedu yeZimbabwe hakuna chimuko for now matambudziko oga. Saka government yedu kutaura kwavo kukuda kuvhara ikumeso nokuti nyika pachai yadonha hamuna chirimo vari munyika vanosafa macivil servants haana mari haana mari anenge achitambudzika. So what about vari kunze vanozovabatsira here? Government yedu igovernment iya isina basa. Rangarai kuti vemapemits ivavava ari kupera paka muna 2020 ugo rakapera vaibhadhara mapassport pamunhu umwe $318 but kutanga gore riri rapera iri anga kunzi 120 kuti vanhu vemapemits vaibirwa mukati menyika yeZimbabwe dai vaitanga kudzosera mari yevanhu vakapfuwa mapemits ne $300 ndaipesa yosvika kuma 400 kuma $500.
Thank you so much Mfundisi. Regai tinzwe kuna Lovemore Moyo. Vamoyo muchiripo kaparunare.
Iripo.
Ndoda kuti mundipindurire nokuti ini ndevele yangu handizonyatsotsesenura zvandei ndichida kutaura. Ndofunga inobva yawandisa nguva imwe chete yobva yada kubuda yese one time. Saka ndiri kukumbira kuti mubvunzo wangu mupindure nendevele kuti takanzwa hurumende ichitaura kuburikidza neembassy muSouth Africa kuti vakagadzirira kubatsira vanoda havo kudzokera muZimbabwe. Uye embassy iri kuita kugadzirira audit yekuti vaona kuti vangani vanoda kudzokera kumusha vanoda kubatsirwa nemutoo upi. Mungandibatsirawo kutsanangura izvozvo mhinduro yenyu nendebele pamusoro peshoko iroro.
Mina ngimbona ngati ukuruma kwavo loku ukuruma jasiko muntu loyo afuna kuti abantu vabona ngati umuntu loyo uyenza into yengcono. Mara mangipeyile ngibona ngathi angithi loko kwakukhulunywa ngomfundisi loko athi yena ivantu labo bafuna ukuboniwa ngamanye amazwe bakhuluma ukuthi bona bayakhona ukwenza into le ngcono. Mina ngibona ngathi ayikho into le bangayikhona ukuyenza ngoba khona manje ngasuka ekhaya mina ngo-November last year. Ishe abantu basokola ngale bafuna isizwe enenge ende bakhala ngokuthi kunamadona amanye esale aza afuna ukuthi ayenze njani abasize abanikele ukudla. Yona i-government iyala ithi yona iyakhona ukunikela abantu ukudla, iyakhona ukwenzela abantu into yengcono. Mara okusalayo ayikho into lile esayibona banikela abantu izinto. So into le bayikhulumayo la ukuthi bafuna ukusiza abantu laba la South Africa bona ngathi ukukhuluma njalo kuzophela njalo ukukhuluma ngoba bayenza ukuthi baba ngakhulumi into le bayikhulumayo abantu babona ngathi abantu bangcono then bakwazi ukuthola amavoti so mina angiboni ukuthi into le bangayikhona ukuyenza.
Thank you so much, Mr. Moyo. Please do stay on the line. That's Mr. Love Momoyo, who is in Pretoria. He says he does not think that the government will deliver. And he says it's part of the campaign gimmick because of the coming elections. Professor, I mean, I'm saying Professor because we are trying to reach out to Professor Mukonza, but we are failing to get through to him. So that's why I'm saying Professor. But let me go back to Mufundisi Moyo. Mufundisi Moyo, tinoona zvakare kuti kuvana veZimbabwe vagara vari muSouth Africa. Vazhinji vanga vasati vagadzirira kudzokera kumusha tichitaura kugadzirira kwekuti vanhu vanenge vawaka pekuti vakadzokerai kumusha nhasi vanowana pekunosvikira vachipinda nemhuri zvichiriwo kuti idambudziko rimwe rinoda kunge richigadziriswa ndo zvinhu zvinganzi here vanhu vangatarisira kuti vangabatsirwa nazvo nehurumende pekugara pekusvikira nezvimwe zvakadaro.
Ya baba wakandimire mashoko amataura mashoko makuru akakosha zvikuru tinotenda Mwari nemashoko iwawo amutaura. Zveshuwa pane basa guru kuvana veZimbabwe vakawanda ndaishuvira kudai Mwari airopofadza kuti paiwanikwa zvinhu zvirongwa zvakafana zviri mberi mberi kana zvemupama zvemugovera zviya. Vana veZimbabwe vakawanda vazhinji vavo havana pekutangira havana musha vakawanda vakauya kuno kukare vamwe vakavarayirwa. Tiri vafundisi tinoona zvakawanda vana veZimbabwe vachidzoka vamwe vashaya vachindovigirwa mumatende vanongokomberedza vanopesa zvituku vari vafundisi kuti hamuna zvinodzidzisa. Saka gavhumendi yedu haingazogoni kusvika ichivakira vana ivavo dzimba kana kuvabatsira kuya ukuya kushimanimani vakakundikana vaikundikana saka gavhumendi haingazvikwanisi izvozvo. Saka ida kuti ndiyambire vana veZimbabwe panguva iyo yapesi gura pera yataura dai maikwanisawo kuvaka kana kahwani rumu zvako nokuti zvinhu zvinorema nhasi uno zvinorwadza kuti makudzoka kumba hamuna pekusvikira zvinoita kuti vanhu vazopesana kana kuti vazorambana nenhau iyoyo. Saka vana veZimbabwe vakateerera ndinokuyambirai zvikuru kuti musanakirwa dzimotokari hongu tinoona vane dzimota dzakanaka dzakawanda munogara mumba dzakanaka muri kuroja but zvose izvozvo kana zvichinge zvadai zamaiwo kundovaka padiki cherehwani rumu zvayo nokuti zvinhu zvinozonyadzisa. Makudzoka musina chino makudzoka musina pamakabata kana kuti mudzimai anenge akusara iye baba musi mashaya. Saka zvadaro ndikuyambirei regai kuvimba negavhumendi yedu rikare makavimba negavhumendi muchabatsirwa kumusha kunotoda vakawanda kuda rubatsiro kuzvipatara vanhu vari kushayiwa mishonga vanhu vari kushayiwa madhokuta vakushaya zvakawanda wanda. Saka gavhumendi yedu yeZimbabwe chai yakaremerwa yakasenga overload yeZimbabwe yakatosenga mutoro mukuru varinda kuzvisaa. Saka haingakwanisi kubatsira vanhu veZimbabwe kuti chakuvakarai dzimba mukasazvifungira kana kuzvitsengerera nemangwana munochema ndimi ini zvaita chishore. Saka vanhu veZimbabwe vakai pamunogona kana kahwani rumu zvako nokuti zvinhu zvakaoma zvinazvina hazvisi nyore semendi zvayo munongokorokoti munongotsangatsanga mukatengo mazenge mashanu muvaka one room.
Thank you so much mufundisi rambai muripo. Mr. Moyo, Mr. Love Momoyo, your last word. Ishoko ripi ramungasiyira vateereri pane nguva tichitarisa iro dambudziko rekuti vana vari muzvikoro mazepu akusvika pakupera vabereki votora danho ripi hurumende iri kuti munogona kusiya vana vachidzidza zvii zvingaitwa zvii zvamungataurira vateereri in Sindebele?
Hai, ndinogona sekuti vabereki vane vana vari munomu muSouth Africa ini seni mwana wangu ndakatomirira kumusha muna December ndikati anopinda chikoro kuoko. Sokuti vanhu vakabata mashoko anotaurwa nehurumende vakamaisa maoko vakati ashuwa zvokwadi hurumende ichatibatsira vana vedu vachadai zvokwadi vanhu vachasvika kumusha especially pavana vari kupinda muno muSouth Africa. Ndikuona pane vana vakawanda izvizvi vari kukonawa kana kutaura chishona chaicho vari kukona kutaura zvizvi zvokumusha uko vari kukonewa vabereki vachovuti vava nemakore nemakore kumusha havana kukwavakavaka Zvirwati vakadzimba munomu vana
vanguva dzavadzapera nguva dzavadzapera vamoyo. Thank you so much to Mr. Love Momoyo. And we also heard from Mufundisi Richard Moyo. It was a Moyo affair. And not forgetting you listeners and viewers out there, this is Jonga Kandemiri in Washington, D.C. saying good night.